Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kava tiriri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gunyana 1 2019 Makateerera ku Studio 7 nevenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Demonstrations will continue. It's an easy mental process. From the end of the instant court, it's not a walk in the park. We must deal the momentum.
Mutungamiri webato remdc Vanilson Chamisa vanoudza vatsigiri vavo ku Glenview South kuti hapana kudududza pakuratidzira munyika.
Kuti hurumende iyo iti inoti offer 60%, it doesn't make sense at all because hatigona kuti tirambe tichizvina vanhu patichienda kubasa.
Vana chiremba muzvipatara zvehurumende vanoti vari kuzoenderera mberi nekuratidzira kunyange hazvo vari kutyisidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori.
Munoona kuzadzikisa kwakusha kutiitira nyore pane kusazadzikisa nekuti mari yatatichashandisa pakuzadzikisa mutambo uyu yainokwanisa kuita shoma pane yatichazobhadhariswa nevaridzi vemutambo uyu.
Zimbabwe yotarisana nezvirango zvakaomarara mushure mekunge chikwata chemadzimai chemamighty warriors charamba kutamba mumakwikwi emutambo wechipiri wemaolympics nezambia munational sports stadium nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Mutungamiri webato remdc Vanilson Chamisa nhasi vaita musangano kuglenview south uko kuri kuitwa sarudzo dzebyelection mushure mekushaya kwakaita amai Vimbai Tsvangirai Java mutsaona yemumugwagwa. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaungana pamusangano wanhasi uyu. Vachitaura pamusangano uyu vachamisa vati havasi kuzodududza shure panyaya yekuratidzira kunyange hazvo vati hurumende iri kuita zveudusura nekuda kumisa kuratidzira kwavo.
Vatika zvinozvo hatichabvume kuti munhu anobhana because akaona constitution haisi kuteverwa. Mapurisa haana power to ban a demonstration. No one has got the power to ban a constitution. No one has got the power to ban people from preaching. Saka isu takati ike zvinezvi tiri kuronga ikanoti chipedza program you see imi basa renyu vataa kuda kuti muite ndokwatakananga mai. Kana manzwa kuti tati tiri kuda kuita action usabvunza nyaya dzakawanda. Teerera gwara rechi? Teerera gwara rechi? Teerera gwara rechi? So we are very clear, demonstrations are a constitutional right. Demonstrations will continue. And the demo harichangira vana mari zvavo nguva iyoyo. It's an incremental process. Vamwe venyu muri kuda instant court, it's not a walk in the park. We must build the momentum.
Vashorawo bato rezanu PF nekwavanoti kuda kuedza kukanganisa musangano wavo wanhasi. Vachamisa vashorawo hurumende nekwainoti kusunga kwayakaita Ishe Felix Ndiweni vachiyambira kuti panoda kumira muswe panonyerekedza.
Nyika yakwidibirwa nemweya werima. Rima remagetsi asi rimawo rehurumende. Makaona mashure atakaitirwa ekuti hurumende inozviti hurumende inosunga chii zvakapedzisira kuitwa 1903 kuna Mabonde. Kusunga chii ndiwei? Ukaonawa kusunga madhishi imbirombiro dzokuoneka.
Vatiwo kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyaya dzezveupfumi munongedzo wekuti gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakundikana. Vamwe vataura pamusangano uyu ndiva Obeisi Tole vanova mutungamiri wevechidiki muMDC Youth Assembly.
Hatizi kuzoshandura maitiro edu ekubata bumbiro remuchemo tichiti Munangagwa Mazigo. Pamusoro pokuenda kwaMunangagwa Zanu PF Mazigo. Chiza baba chiza.
Vakawanda pamusangano uyu vafarirawo imwe nhengo yebato iri vaPaddington Japa Japa vachangobudiswa muJerry vachingamidzwa nemurongi wemabasa vaAmos Chibaya. Muteedzeri wasachigaro webato iri vaJobs Kala vataurawo pamusangano uyu vakati handi chokwadi kuti mubato mavo mapindwa napongwe uye pane kunetsana pakati pavo navachamisa.
Vava kuda kubudisa zvinhu zvisina basa.
Vincent Tsvangirai avo vari kumirira MDC musarudzo idzi vataurawo zvishoma pamusangano uyu.
Vakomdenga. 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 Mazvano mudenga. Vanodzvaga zvimafoda efosi nabasa mudenga. Ezvoko. Pamusoro wepresident, pamusoro weleadership. Akanda dress kana president vatao. But ndakungo break a protocol nekuti ndababa vemusha. Paragamusha, Rukumbre, Kutikatipude, Usa, September. Snobuda, Diziga. Snobuda, Diziga. Mulesa, Rukuda, Diziga.
Vamwe varikukwidza musarudzo idzi ndiva Offered Muchui varikumirira bato rezanu PF avo vasina kukwanisa kunyatsotaura neStudio 7 sezvo vanga vashomeka izwi nekutsvaga rutsigiro.
Aiwa, ndiri kutambirwa nemufaro chaiwo. Ini ndakagara ndakatambirwa kare kase mugaro wemuvenivhiw. Ndine zvandakatomboita zvinobatika muwane muvenivhiw.
Studio 7 ichaedza kuita hurukuro navo zvakare. Studio 7 yakwanisa hayo kutaura nevamwe vari kupinda musarudzo idzi vakamirira bato relead vaEdwin Million. VaMillion vativo nhasi vanga vachifamba munzvimbo yeGlenview South vachitsvaga rutsigiro.
Tasero tichionawo vanhu tichifambawo tichitoma dot do campaigns nemaroadshows tichitsvaga rutsigiro kubva kune vanotipigira kusanganisira vagari vemuGlenview kuri kunzvimbo kwandinogara tichisangana nevamwe vatinogarisana navo tichishiyana maideas maringe nematambudziko atinosangana navo sevagari vemuGlenview.
Vari kupinda musarudzo idzi vanosanganisirawo vaElas Sani veUANC, vaMaxo Kasema vakazvimirira, vaPhil Chamunorwa Ndengu vakazvimirira, vaParlington Pikele veUANC zvakare, amai Rosemary Nyamaedenga uye vaCrispin Rateiwa veZapu. Sarudzo idzi dziri kutarisirwa kuitwa nemusi wemugovera svondo rinouya. Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association kana kuti ZHDA ranyorera tsamba kuzvipatara zvehurumende richizivisa kuti vakuru vakuru vezvipatara izvi kuti nhengo dzaro hadzichakwanisi kuenda kubasa kutanga nemusi waGunyana 3, 2019. Vanachiremba ava vanoti sangano reHealth Services Board riri kunonoka kugadzirisa nyaya yemihoro yavo izvo zvava kupa kuti vatadze kuwana mari yekuendesa kumabasa. Vanotiwo mitengo yezvinhu yakwira zvekuti havachakwanise kurarama zvakanaka nemihoro yavari kutambira. Pane mashoko ekutiwo vanachiremba ava vari kutyisidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Asi hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vaKane Matema sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. vakafano bata chigaro chemutungamiri we ZHDA Dr. Peter Magombei vaudza Radio to Studio 7 kuti vana chiremba havaskura mabasa asi kuti havana mari yekuti vaende kumabasa sezvo zvinhu zvakawanda zvakwira mutengo.
Mujibimbo tukungati mari ishoma taka gara pasi ni darere baita kati mikosese mpane fikira pura wakati taivo 60% ye masalari zivadu kuti ndoi uchange uri mkukukwizwa kwe kukumuoro wedu asi susu takao na shaka susina kutiringa na shachose kuti tirambe tichi yenda kubasa sezo mari ya kilande uri shoma
tukuona kuti tamba enyu ya matumira kuzvipatara yaendeswa zvakare ku Health Services Board. Pane zvamati manzwa here kubva ku Health Service Board?
Parizvino hatina mhinduro yatati tawana kubva ku Health Service Board. Takamirira kuti tinzwe kuti vanoti chine zvazvo asi kana vachinge vatadza kutipindura panguva iyo yatakatara hatingagoni kuti tirambe tichienda kubasa.
Mungatsanangurira vateereri kuti zvii chaizvo zvamuri kutadza kuwirirana ne Health Services Board?
Isusu zvatiri kuda ndezvekuti muhoro wedu uenzaniswe ne yatinoti iyo pachirungu the prevailing interventure asi isusu vatiri kushandira isis government the only offering 60% of our salaries saka musiyano zvatiri kupiwa nezvatiri kuda wakakurisa ndipo patiri kutsanzwisisana ipapo.
Imi kuramwa kwamagita mabasa uku hamuoni here kuchizoomesera varwere vanenge vari muzvipatara?
Ndonga ndingakubatai muromo mbijana. Machiremba havasi kuramwa basa asi like rightfully said nguva yapfuura ndezvekuti were simply incapacitated, were pleading incapacitation to our government and tiri kuti isusu kana mari ichinge yauya tinogona kuenda kubasa kunyange nhasi chaiyo.
Zvino hurumende zvairi kuti haina mari, imi muchitiwo hamusi kukwanisa kuenda kuzvipatara nokuti hamuna mari, pachaitwa sei takatarisa dambudziko rakatarisana nevarwere muzvipatara?
Tinoimba kuti zveutano zvinhu zvinofara hati zvitwitwe with the agent. They will soon come back to us to taura nazvinzo kuti tingaurirana pane zvii.
Chiremba, magara muchitaura nehurumende nenyaya dzemari idzodzidzi muchimbowirirana muchidzokera kubasa rwendo runo manyorera vakuru vakuru vemuzvipatara kuti hamuchakwanisa kuenda kubasa nepamusana pekuti hamuna mari, dambudziko renyu ringapere sei?
Dambudziko redu the only solution ndezvekuti tiwedzere mari nekuti tikada kutarisa mararamiro atakuita iko zvino everything zvakwira. Titarise iyo transport pachayo, iyo transport yanga iri kuita 50 cents iko zvino yakuita $5 handizvoti zvite 500% increment. Totarisa zvakare zvekudya zvedu zvawedzera nema 500, fuel yawedzera ne900%. Saka kuti hurumende iyoiti inoti offer 60%, it doesn't make sense at all because hatigoni kuti tirambe tichizviraramisa tichienda kubasa.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vachitaura vari parunare muHarare naRay Choto weStudio 7.
Wadram! Yo, cool it, pep guy!
We love y'all.
Saverio.
Yeah.
It's a pressure.
Now it's just you.
My Instagram.
Yeah,
man. Da fada munu wepe mazita. Doro tadida pazita fada variba zita fada gana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer of Fada. Makaterra Studio 7.
Waya waya. Musa waya waya.
Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopagurirwa naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tinava Nash Mukokoyarira avo vanove vari nyanzvi munyaya dzemitambo nechirungu chinoti sports analyst tichange tichikurukura pamusoro pemamiriro akaita mitambo munyika. Vamukokowa here randiro mugamuchirai muchirongwa mukoma zvirikufamba?
Zvinofamba makadiko, tinoti kuvateereri makadii kwese kwamuri kwakasiyana zvinzvimbo zvakasiyana siyana.
Haiwa history bond nechivimbo chokuti vateereri navo vari kufara vachikunzwa ipa radio nhasi mukoma.
Chaizvo nesu tinofara chaizvo kuti tawana mukana kuti timbotaurawo nezvemitambo.
Right, vamukokoyarira nemusi wechishanu apfuura takaona minista anotarisa nyaya dzinoendera nevechidiki tsika uyezve mitambo honorable Kirsty Coventry vanga vari muBulawayo vachisangana nevechidiki vanoita mabasa akasiyana siyana anoenderana nezvemitambo tsika uyezve music. Senyanzvi inotarisa nyaya idzi munozvitambira sei zvekuti minista navo vakuenda kune nzvimbo dzakasiyana siyana vachisangana nevechidiki vanoita mabasa anoenderana neposition yavo muhurumende?
Izvi chii chandingati tinokurudzira, ndinonzwa kufara kana tichiona vari pazvinzvimbo zvapamusoro vachidzika pasi kuti vazoona zvinoitika pane zvemitambo, pane zvekuimba, kunyange nemagariro kana kuti nzvimbo dzokutandara dzatingati pachirungu recreation. Minister Kirsty Coventry vakawana mukana wekuti vadzike pasi pasi vachinoona zvinhu zvinoitika pasi kuti vave neatingati first hand information inoitika pavanhu vanoita zvemitambo. And tinoona kuti panzvimbo dzakawanda wanda vanoita nezvemitambo kazhinji kunyange nevanoita nezvekuimba vakagona kuti vawane mukana kuti vape zvichemo zvavo kuna minista. Nguva dzakawanda maministers kuti vanoziva zvinoitika navanoti mapermanent secretaries avo, asi pana minista Coventry vakawanda tingati first hand information kubva kuna vatambi nezvinovanetsa nezvavanoshumira kuti dai hurumende yavabatsira kuti vaite.
Nemaonero enyu kuvhakacha kwakaitwa namuzvare Coventry kuBulawayo uko kungava chiratidziro here chekuti hurumende iri kuda kubatsira vechidiki vanoita mabasa?
Zvinogona kusiyana tingangodere dzimwe dzenguva zvinakaniri chokutanga tinyangodere chii chishuvo chaminista Kirsty Coventry semunhuwo akanga ari munhu anoita nezvekutamba zvemutambo acha zvekutwina chinongodere chii chishuvo chake minista chekuti hai ndoda kuti ndinoona zvinoitika kuvanhu pasi ndiene present information kuda ndigoisa zvakare zvandaona zvichemo zvavanhu kugovernment. Asiri pakupetsera pazvo government kuti vanhu vazoona kuti zvaitika hunge government yauya kana kuti yapa zvichemo kuvanhu, nokuti zvichemo nguva dzakawanda zvinosvika kugovernment. Asi zvainozoita kushure kwekunge yaita zvichemo zvakati siyanei, nokuti mukatarisa chero panguva yakapfuura apa pakambovana vamwe vaitombofambavo vachiuya kuzounzwa kuti zvinofamba sei kune zvemitambo izvi. Asi hatina kuzoona gavhumendi ichizouyazve ichiti zvichemo zvinoti takazunzwa saka chakubatsirai pana A, B naC.
Mungati hurumende yeZimbabwe ine chivimbo chekubatsira vechidiki vanoita nezvemitambo here munyika?
Namaonero angu zviri pamuromo asi pakuita zvishoma, nokuti tikati tidzokere sure kare kare munyika yeZimbabwe muchaona kuti pane nzvimbo ine zvemarecreational places. Asi masenders aya hachipo rubatsiro kuti vana vagone kuzobudirira pari zvino rushoma.
Haiwa takunzwa vamukokoyarira, nguva ndiyo yadyanana takusvika kumagume echirongwa. Tichipeta chirongwa tiudzeiwo maonero enyu ekuti chii chinofanirwa kuitwa nehurumende kuitira kuti tichengetedze talent yedu muZimbabwe uyezve titange kusimudzira maleague edu munyika.
Hurumende inofanira kuti ibetsere kuti iise chiyatingati mari neinfrastructure. Munoona zvakaita South Africa inobudira nekuti yakagona kuti ihoste maworld cup, saka vakava nemastadiums nzvimbo dzokutambira dzakawanda. Asi isusu senyika chero AFCON chaiwo hatingagoni tiibate, hurumende ngaibatsa kuita infrastructure then tigoita mastructures anobvumira kuti vechidiki kubva vechidiki vagone kukura chero kubva muzvikoro chaimo vaita mainfrastructures anoita kuti muchikoro vana vedu vagare vazodzidza kufamba mutambo. Tati infrastructure hatina kwatinoenda munyaya yeburiro yezvemutambo.
Aiwa takunzwa zvakanaka vamukokoyarira, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu nhasi.
Ndinotenda zvakare vahove kutida navo muchirongwa.
Nguva ndiyo yadyanana, ngatisanganai padande mutandapo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3 BigMike3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tidzikurukure panapo pachirongwa chedu chevechidiki munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare BigMike3 BigMike3 paTwitter nepaInstagram. Muri Zimbabwe tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki. anokoneka ine mfaro ndini wenyu Mike Hove muri Zimbabwe bye bye.
Tinotenda zvikuru mukoma Mike iko zvino regai tichienda kuna Tanonoka Wande achitipa chimwe chirongwa chezvitendero icho nasi ari kuita hurukuro na Reverend Dr. Isaac Mwase ve University Baptist Church ako Baltimore, Maryland muno muAmerica.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Maneru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Kana zvinhu zvaoma tinowanzo kuti zvinoda munamato, asi chii chinombonzi munamato? Nhasi tina mufundisi Isaac Mwase veBaptist Church kuBaltimore vatakumbira kuti vatiudzewo kuti chii chinonzi munamato.
Munamato kutaura nemusiki wedu inzira yokuvaka ukama uripo pakati pamusiki akatisika nesvisu zvisikwa zvavo. Munamato ndiyo nzira yatinayo yokuti tive tinochengetedza ukama watinawo namusiki wedu.
Sei kunamata kuchikosha?
Kunamata kunokosha sekukosha kunoita kukurukura kunoitwa kunofanira kuvepo kune vanhu vari neukama.
Munamato unogona kupindudza pfungwa dzaMwari here mufundisi Mwasi?
Ya, mubvunzo iwoyo unogozha nokuda kwokuti zvinoenderana kuti tanzwisisa kushanda kwaMwari, kuti Mwari vanoshanda nenzira ipi. Zvese zvinoitika muupenyu hwedu zvinozivikanwa naMwari inatendi. Kana tichinamata hongu kana takuverenga Bhaibheri, zvino tichiona vamwe vachinamata, tinoona nguva dzokuti munhu anamata kuti chakati chakati chiitike, Mwari vobva vaita sekukumbira kwaita iyeye anenge achinamata. Semufananidzo munorangarira Eriya achinamata kuti Mwari vasaunze mvura kuvaIsraeri, mvura ikarega kuuya ikarega kunaya. Eriya akanamata kuti mvura ichinaya, Mwari vakamupindura mvura ikanaya. Saka mune izvozvo munhu kana kati tinonamata Mwari vanoshandura pfungwa dzavo, ndizvo zvavanenge vachireva kuti Mwari zvimwe vanga vachida kuita zvakati, tenzi vanga vachida kuita zvakati. Munhu anamata tenzi woita kuti zvanga zvichifanira kuitika zvishanduke. Minduro pamubvunzo wenyu wokuti pfungwa dzatenzi dzinoshanduka here, hongu.
Pane mutsauko here pakati pomunamato muchinyararire nemunamato munhu achishedzera?
Tenzi Jesu vachidzidzisa pamusoro pemunamato vanokurudzira kuti vanhu vasanamate vane pfungwa yokuti vanhu vave vanovakurudzira kuti uyu ari kunamata. Munhu anonamata zvachose. Munamato wemazvo munamato unenge wakananga kuna tenzi. Munhu asingafunge kuti vanhu vanofungei pamusoro pazvo. Hazvinei kuti munamato waitika pasina vanhu kana kuti munamato waitwa pane vanhu. Chinokosha mamiriro emunhu ari kunamata.
Ko, munhu asingaende kuchechi anogona kunamata akanzwikwa here?
Zvatinodzidza mushoko ndeyekuti kana munhu achida kuita ukama natenzi achaona kukosha kwekuti avanhu wadza nevamwe vatenzi.
Mwari anopindura minamato yese yese here?
Minduro yatenzi kana tanamata isusu iri pautatu. Anokwanisa kutenzi anokwanisa kuita zvatinenge takumbira. Ndonge takumbira izvozvo Mwari zvaanenge vachida kuti tive tinokumbira. Minduro inokwanisa kuve kwete, kana kuti minduro inokwanisa kuve ichimbomirai, kana kuti pane zvimwe zvakasiyana nezvamuri kukumbira zvinenge zvichida kuitwa natenzi.
Mufundisi Mwase, vanhu vakarega kunamata, chii chinoitika?
vanhu kana vakareka kunamata zvichaita kuti ukama hwavo natenzi uwe unofa sezvo zvakangofananawo neukama hwatinawo mudzimba nepaushamwari kana vanhu vane ushamwari vasingadyidzane ushamwari hunofa.
Tinotenda mufundisi Isaac Mwase veBaptist Church kuBaltimore. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemuvharo.
Tinotenda Tanonoka nechikwata cheChristlike Choir chine kambo katinoshandisa. Iko zvino tombotarisa nhau dzemitambo. Zimbabwe yatarisana nezvirango zvakaomarara munyaya dzenhabvu mushure menge chikwata chevamighty warriors charamba kutamba mutambo wechipiri wemakwikwi eolympics nezambia. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nhau dzemitambo vamomoyo.
Blessing inini kutaura chokwadi ndarwadziwa. Chekutanga ndanyara zvinhu zvakadai dai vakaramba kunotamba vari kuzambia taiti pama zvino pamusha here ndanyara chaizvo handisandambozviona zvichiitika munhabvu yedu yemuno muzimbabwe.
Chii chiri kukonzera matambudziko akadai munyaya dzenhabvu idzi?
Matambudziko akadai Blessing anokonzerwa neutungamiri husina kurongeka. Nhabvu iyi yaizikanwa kubva kudhara chaizvo kuti ichatambwa, saka gadziriro yaifanira kuva yakaitwa kudhara chaizvo. Asi unoona zvinoita vatungamiri varipo iko zvino izvi kuzipa kwedu uku, havasi kutungamira zvine mazvo, havana kurongeka. Kusarongeka kwavo kwabudikidza nekutadza kuzadzikisa bhora ranga richitambirwa pano pamusha.
Tichitarisa kukundikana kwaita chikwata ichi kutamba, zvinounzawo zvirango zvakaita sei kuZimbabwe?
Ndinodayira kuti tichapuwa zvirango zvakanyanyisa. Munoona kuzadzikisa kwakushatotiitira nyore pane kusazadzikisa, nekuti mari yatatichashandisa pakuzadzikisa mutambo uyu inokwanisa kuita shoma pane yatichazobhadhariswa nevaridzi vemutambo uyu. Nyoreva izvo kuti tarasikirwa zvisingamboiti, uyezve tinogona kupuwa mumwe mutongo wekuti togona kutombonzi iwo maolympic qualifier hatichatombomatambi pamwe zvemamwe makore. Zvinoreva izvo kuti pane vasikana vanga vachitamba mazuva anaya vanenge vatorasikirwawo nemukana wavanga vachawana dai vanga vatamba vakakwalifaya.
Chii chiri kupa kuti vamwe vemakambani vasadiwo kupinza mari dzavo muzvikwata zvezimbabwe zvenhabvu izvi?
Nyaya hombe inyaya yekuti mari padzinopinzwa kunhabvu kuzifa hadzizosviki dzichishandisiwa zvadzinofanira kuva dzichishandisiwa. Ndo nhau iri kuita kuti vane mari dzavo varambe vakabata mari dzavo. Ndofunga kana mamuchiteera nyaya dzanga dzichiitika izvozvi kune mari imwe yainzi yakatobva kuFIFA isiri kumbozivikanwa kuti yakafamba sei. Yakabva muakaunti yeFIFA ikaenda kune dzimwe akaunti dzemamwe mamemba ikazodiika dii. Asi kana muchida kuona kuti vanhu veFIFA havana kurongeka, mukatarisa pakatambwa Africa Cup of Nations apa mazuva apera aya, vakaenda vese nemakansela 58 kuenda kuEgypt kunoona bhora iroro. Mari yakashandisiwa ipapo yakawandisa zvokuti dai kuri kunzi vanhu vanga vakarongeka, mari iyo yaikwana kungoshanda kuti mabhora aya atambwe zvakanaka. Saka hatikumbofara Blessing.
Saka izvi zvinoreva kuti Zambia inenge yopuwa zvibodzwa zvingani pamutambo usina kutambwa neZimbabwe?
Yakupuwa 3-0 yobva yabatanidza nezvishanu zvayakatirova kwayo zvoita 8. Hatisati tambodyiwa nescoreline yakadaro kubva ndichizvinzwawo hangu ini chero iro remadzimai irori.
Avo vanga vari vanoongorora nhau dzemitambo vamomoyo vachitaura vari parunare muHarare. Hatinokwanisa kubata mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo sezvo vati vanga vari musangano, asi tichaedza kuvabata. Asi pamitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi, Highlanders 0 Mushowani 0 Manika Diamonds 2 Wange 1 Chapungu 0 Triangle 0 Black Rhinos 1 Harare City 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vanoti hapana kudududza pakuratidzira munyika. Vana chiremba vanoti vari kuzoenderera mberi nekuramwa mabasa, kunyange hazvo vamwe vavo vari kuti vari kutyisidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Zimbabwe yotarisana nezvirango zvakaomarara mushure menge chikwata chemadzimai chemamighty warriors charamba kutamba neZambia mutambo wemaolympics nenyaya dzekunetsana nemari neZifa. Tasuka kumagumo ichirongwa chedu ntini Blessings Zulu. Ndokusia mina Gibbs Dube, munaoze isindebele.
Soku isika atis.